vagari vemunzvimbo dzekwamukangani pamwe nemazungunye kubhikita vanyora gwaro renyunyuto kukanzuri yavo vachida kuti imise kuvakwa kwedzimba nezvitoro panzvimbo yemabhizimusi epamushanduri. Panzvimbo apa pane matoro akakosha anowanisa vanhu mvura yakachena. Vagari vanopfuura mazana maviri vanoti kanzuri kukanganisa matoro aya anofanira kuchengetedzwa pasi pemitemo yekuchengetedza nharaunda munyika. Munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bira vaDavid Mukaro vati pamusoro pazo vanotyira utano hwevagari sezvo mumatoro umu muri kuvakirwa zvimbuzi zviri kusvibisa mvura inomiwa nevagari murwizi rwemujiche runotangira mumatoro aya.
RemuBikita tinonzwa kurwadziwa kana kanzuro ichida mari kudarika upenyu hwevanhu vachivaka izvi vachipega mastands ezvitoro pamatoro.
Mukuru webasa mukanzuro reBikita Rural District Council vaPeter Chibi vati vakatambira gwaro iri uye vari kuongorora nyaya iyi nebazi ravo rezvekurongwa kwedunhu pamwe nerinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda munyika reEnvironment Management Agency kana kuti EMA.
Zvinoita mutemo wematownship kana kuti marural service centers ndezvekuti vanhu ndovanokumbira kuti tinokumbirawo kuti apa paite township. Saka zvinogona kunge zvichiitika nokuti nyaya iyi yasvika kuofisi kwangu. Petition iyo ndakaiona ndikatirifeya kuna vePlanning and Environment ndakairifeya kwairi. Saka vekuema vazondipa vachitaura kuti ano tofunga expansion yeshamiri business center inenge yakuenda kumatoro. Saka tadoti vekuplanning kwedu nevekuema vandoona kuti pane here mastands angadaro akupinda mumatoro.
Vagari vanoti mitemo yekanzuri munyika haibvumiri kuti vavakire mumatoro asi nekuda kwemari kanzuri yeBikita yave kutengesera nzvimbo dzekuti vavakiremo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.